Mufananidzo 14. Davhidhi nehofori yerume. 1 Samueri 17 ndima 1 kusvika pa 54 uye 1 Samueri 2 ndima 30. Kwakanga kune hondo pakati pavaIsraeri navaFiristia. Pakati pavaFiristia pakanga pane hofori yerume yainzi Goriati. Akadanidzira kuvaIsraeri akati, sarudzai murume kana akagona kurwa neni uye akandiuraya, isu tichava varanda venyu, asi kana ndikamuuraya muchava varanda vedu. Varume veIsraeri vakatya Goriati, hapana akabvuma kurwa naye. Ipapo jaya Dhavhidhi akati, muFiristia uyu ndiani wokuti ungavhundutsira hondo yaMwari mupenyu? Dhavhidhi akanga asingatyi Goriati. Aiziva kuti Mwari aigona kumubatsira kuti auraye hofori yerume iyi, nokuti hondo yaiva yaMwari. Saka Dhavhidhi akaenda kundosongana naGoriati, ndokutora chimviriri chake ndokupotsera dombo rakananga musoro wehofori. Goriati akawira pasi. Dhavhidhi ndokumhanyira kwaari. Akatora munondo waGoriati chaiwo ndokugura musoro wake. VaFiristia pavakaona kuti shasha yavo yakanga yafa, vakatiza. Hondo yavaIsraeri yakavatevera uye ikavakunda.